Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Gumiguru 2023 makajerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Iwo vamutenda vari Speaker of Parliament. Kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo stamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana kuti tsamba iyi iri kupa zveshuwa kubata iroro kutaura kuti vanhu vevo havasi vemuparamende, then wozoacta.
Umwe anozviti akabata chigaro chemunyori mukuru webato rezanu PF vatafadzwa manyika, vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe.
Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbopfurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvatakutoita.
Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika yokonzera mutauro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro vakananga kuIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kusvitswa kwegwaro rekudzinga dzimwe nhengo dzezanu PF muparamende, nemumwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rezanu PF vatafadzwa manyika, imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti mutemo uripo pari zvino haumanikidzi mutauriro weparamende kuti vaferefete, asi kuti vaite sezvinodiwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriro weparamende. Svondrapfuura, umwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu, vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti dzimwe nhengo dzeTriple C dzidzingwe muparamende pamusoro pekuti havana kusarudzwa zvakanaka. Zvino zvaitika zvakare mubato rezanu PF. Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti dambudziko riripo nderekuti mutemo sezvauri nhasi haumanikidzi mutauriri weparamende kuita chimwe chinhu kunze kwekuita zvavaudzwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro chakadai kwavari.
Zvinoitika izvi zvinhu zvinotaridza kuti iyo paramende sebato rehurumende haisi kubata zvinhu zvayo zvakanaka. Vamudenda saSpeaker of Parliament zvavakaita kune maMPs eTriple C dai vanga vari munhu anokoshesa yatikati institution yeparamende. Zvese izvi zvatiri kuona zvisiri kuitika. Iyi nyaya youyu weZanu PF ari kuti ari kudzingawo zvekare vanhu veZanu PF. Zvunhu zviri kutadzawo vatingati maweaknesses muthe whole process iyoyi yekudzinga vanhu muparamend. And vamudenda vakasaactawo vakasaitawo zvokudzinga vanhu vavo veZanu PF, pachabuda pachena kuti ivo maitiro avakaita veTriple C anga ane yatingati an underhand mukati, vanga vasingatarisi kana kuti processes chaidzo chaidzo.
Iwo mutemo unovabvumidza here kumboongorora nyaya dzakaita seidzi vasati vatora danho, kana kuti vanofanira kungoita zvavanofanira kuita, harisiri basa ravo rekutanga vaongorora?
Iwo mutemo semanyoro wakaita unotaura kuti vamudenda basa ravo ndiro kufasiliteta process ye kuti kana munhu akauya kana kuti bato rakawinza tsamba kwavari vachiti vanhu havachisiri vebato iroro vanofanira kuacta upon tsamba iyoyo. But now tikuona kuti iwo vamudenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo stamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana kuti tsamba iyi iri kupa zveshuwa kubata iroro kutaura kuti vanhu vevo havasi vemuparamende, then wozoacta. Nangwa hazvo zvisina kunyorwa mumutemo zvinhu zvino expectwawo se institution yakada se parliament kuti ive inawo ma measures yekuprotectawo yatingati reputation yayo from zvinhu zvakada kudai so zviri kuitika izvi.
Kana makatarisa zviri kuitika zvese izvi zvinotemesa musoro, munoona sekuti panodiwa mutemo here unogadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvi kuti zvigotungamira unenge ari mutauriri weparamende kuti vanozvifambisa sei?
Hongu bumbu remutemo zvaro riri clear and uyezve ma court judgments akaitwawo ne constitutional court nehigh court ari clearwo zvekare. Basa ravamudhenda sezvatataura harizi rekutonga kana kuda kuinvestigatawo makakatano anenge achiitika mumapakis kana mumabato anenge aunza tsamba. Basa ravo nderokufacilitata. Saka hongu ndinowirana nemi kuti panofanira kuitawo kuti iyo paramende inofanira kuyawo neatikati ma rules and guidelines awo ekuti kana mutemo uchitaura kuti vanofanirwa kufacilitata, facilitation yacho inofanirwa kuitwa sei? Inofanirwa kuti ivo vamudhende here vambozeyawo kauti nevatungamiri vebato rinenge raunzwawo tsamba iyi kauti vamboonawo zvekare kuti kuda maybe maMPs arimo muparamende anozivawo here nezvetsamba iyi kana kuti anything chinongoisa kuti ivo vave semunhu atingazi speaker of parliament vave munhu anoonekwa achiita zvinhu zvisingaoniki kuti vari kurerekera kubato iri kana kuti ivo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamutenda kuti tunze divi ravo pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato reTriple C vaPromise Mukwananzi vati havanei nezviri kuitika mubato reZANU PF. Kurudziro yakasimudzwa negurukota rezvidzidzo yepasi vatorerai moyo yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kuti zvifambidzane nedzimwe nyika uye kusimbisa zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti kala. Vamoyo vanonzi vakataura izvi parutivi pemusangano wekurwisana nezvinodhaka wakaitirwa kuBulawayo nesvondo. Vamwe vabereki vanonzi vari kutsigira pfungwa iyi vachiti yakanaka chose sezvo vachiona sekunge bvunzo idzi dziri kungoremedza vana dzisina chimuko. Asi vamwe vanonzi vari kuti pfungwa iyi inoshanda chete kunyika dzakabudirira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti iyi ichiri pfungwa yekuti veruzhinji vadzeye.
Iyi inyaya yasimudzwa negurukota redu reprimary nesecondary education. Dzingoriwo pfungwa dzavo vachiti taikwanisa kunge tichitarisawo mamwe matanho ari kuitawo dzimwe nyika panyaya yezvedzidzo nezvefundo uye nenyaya yebvunzo. Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvatakutoita, vari kutoda kutonzwawo pfungwa dzevamwe panyaya iyoyi.
Munoona here iri kurudziro inotambirwa neruzhinji rweZimbabwe tichiona nyonganyonga nezhowezhowe rakambosimudzwa naiyo kala iyoyi vabereki nevarairidzi vachiiramba?
Panyaya yekala atinoti continuous assessment learning activities ivo vakataura kuti mwedzi uno usati wapera vachazotaura kuti kukurukura kwatakaita nevanhu vese panyaya yekala nekuvheya kwatakaita nyaya yacho tichazonyatsozvitaura pamberi apo tokuudzai kuti vanhu vazhinji vakataura kuti kudii uye isu sebazi reprimary nesecondary education tichienda mberi tichange takuenda mberi takaita sei. Saka ngatingomirirai gurukota redu rizotaura. Todavira kuti kuda mavhiki maviri anotevera vanenge vachizotaura kune vanhu vese kunyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vose vazive. Ndatenda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. asi mtungamiri werimwe sangana urinomira varayaridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyangwe iri pfungwa yakanaka nyika haisati yagadzirira kusvika kutambira danho rakadaro.
Nyaya yekubvisa mazamanishoni egrade 7 inenge iri nyaya yakanaka dai society yedu iri society yatibudirirei ine zvikwanisiro ine maethics akanaka ine varayiridzi vari kuhora ine maresources akakwana nekuti kana tarega kuita mazamanishoni egrade 7 zvaakureva ndezvekuti continuous assessment iya yepanopiwa vana maripoti inofanira kunge yakaitwa nemazvo pachityawo nyaya maskills tichiona vana kuti vawana maskills api tichievaluata zvichienda zvichinyatsorekodwa zvakanaka kuitira kuti vana vasarare nekuti vanotozogona kuzovhunduka kana pasina examination vatiwo form 4.
Tinozwa kaku kuti kurudziro iripo ndeyekuti vana vanenge vave kushandisa zvavakaburitsa muthird term kana maresults avo ethird term kuti vawane nzvimbo dzekuenda kuform 1.
Dambudziko raitika society yedu haisati yagadzirira zvinhu zvakadai. Chinozodzimara chavepo pachatanga kuitika corruption inotyisa yekupuwa mamarks kunyanya yegrade 7 kuti vana vane nzvimbo dzeform 1. Zvikoro zvinopa nzvimbo dzeform 1 dzobva dzati aiwa hatisi kuda mamarks egrade 7 chete takuita neentrance test pobuda imwe mari kubva kuvabereki. Chichazonyaitikawo zvakare ndechekuti vana nevarayiridzi vacharelaxa. Munozoona tane dambudziko rekuti kusvika paform 4 tinowana vana vasingagoni kana kunyora zita ravo. Tichiori nedambudziko izvezvi rekuti vana vari kusvika grade 5 vachistruggla nemabasic skills nekuti kumashure kuvarayiridzi rinyaya yekuti havasi kubhadharwa nevana vatu vese vanenge vakarelax. Saka grade 7 inenge ichitombobatsira kuti pane kakukwinya nekuchama kanga kachizoitwa kuti vanhu vamboshingirira kubudisa zviri nani. Ndopa pachitozogona vana kunyatsonyora vezvikoro zvakawanda kudzidzira kuzvinyora nekuverenga nekucalculate. Saka zvikashayikwa examination irori form 4 inozosvika vana vazhinji vari kumashuresa zvinozoita kuti dzidzo yedu idzorere kumashure. Hatisori pfungwa dzavamoyo asi pfungwa dzisingaenderani necontext yeZimbabwe. Zimbabwe ichekuda kumboti igadzirwe zvinhu zvakanyanya kuti izosvika panguva yekuti ingabvise mazamanishoni egrade 7 yoshandisa continuous assessment.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti nezuro yakasangana nevagari vemuguta kukurukura pamusoro pedambudziko remvura muguta iri. Izvi zvinoitika pazuva rekupedzisira pamazuva mashanu akapiwa Kanzuru nesangano recombined Harare Residents Association, iro rakati richaenda kumatare kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Inehangu tandaiona ino kunyanga yakauya hamaziona kana vekana nemamahofisi adeno tanyana kutaziwa tandaiona adhedikeidat pakaita mutangano nemaresidents association vafisi nameya netimu yake yese kana pakavo tinoitirano tikataura mapossible solution maproblems achiita encounter because hapana chekuhambisa. Mvura yedu the source of the water is lake chiyero. Lake chiyero yakavakwa kare kare ichiita cheta for 170,000 to 200,000 chiefs ino munoumba nevanhu mamillion. Lake chiyero haichakwani, pane pachida another source of water to draw water from. So that's why taitaugariyaekunzi dam isati yaperawo and tichanambidza masoce of water anoprovidewa nehurumende necalpo kanzu chanoita kunotora mvura masoce of water anenge yaprovidewa nehurumende vochiita mvura yavopa vagare vagari. So zvikuitika ndo number one soce of water yedu yaadiki papopulation yemuromo. Soce of water yakagadzirwa kuvanhu vashoma pane vaapo yese. Chechipiri vapane problems yemachemicals pane iyo yachona iri kuprovidewa muHarare nemachemicals nemamapatsi akafa.
Michini yamunoti yakafa iyi nemapatsi nemishonga zvamunotaura zvazviwanikwe here munyika?
Right now sasinga masapu tine whole team yekanzi whole leadership yepatanzi tisanga nevanhu vekuchenyeri vanoprovida mapaidoti yacho yaidena mapaidi akatitisa akaita inapai takaora so so pale takaora na iko kushoka kibati kare kitu kura iwani kiki makemika utakaisha mitanyano ni wana wanapuro meka makemika the past two kibri have been vegetated by the water position and the layer is located in the lead the town clay yetu ni kile yao yetu ina ila kuruwa kwenye likati kitu wameke shua uki mbura yacho itapati ya tina yeye ina wanita babichi nitu uombe ina wana wana kitu uwa maari zembu mbura kwa hivyo kitipali kitu provider mbura ya kawanda mbura wana wana shanta mbura ya wana kutatara kwa tatu wana wakitu batara
mutauri wekanzuru ya abo vanga wari mkuru wa Harare Residence Trust wa Precious Shumba wari parunare na Evans Zininga we Studio 7
Nuko nikita pamsoro kwe nyaya yekuwa nikuwa kwe mpura kaa yenda kuchipo tino gara weni shichi wano watori na mpura yacho we wangwe kuchipo takaita chema alo tuendi tikeria kagaida sana maopura wana meborei watu ita masoto matatu wasina mfura inobuda bate pize mumba mao laka itambu tiko furu riliku sanga ni kwa naro kuti nyaya ze mfura itambu tiko guru kuchimbo za gara tifingato wanikuwe mfura wanuwa kura ramane mfura zenomi fuku wanuwari kuwa na mfura kuma boho zari kuma chechi za kacheru wa nema chechi nema mwa kacheru wa nema jumentari ya na achendi shekuti mfura yema pondi ya mfura kanzuru anineye jirafika ya ili kustanga na nechina ini dozo shino ita kuti wanuwarambe wa chistanga na neurwere mudungu ndo dambo jikora kato nyanya kuwa na mukatine kutare Harare
zino vagari wari kubatana nei nechimiro ichochi tirikunza korera yacho iri kutoramba ichiwedzera
wanhu wari kutambudzika zvikuru tikatarisa nzvimbo dzakaita sana dwarase kwa extension dekuti hasina mvura yekanzuru mudzimba zhinji nzvimbo dzakaita sana Glenora nzvimbo dzakaita sana Greenview kumbare inzvimbo yagara isinganyanyi kunetsa mvura asi iko zvino vanhu vemumbare kunational nekuna namajubeki vanogona kutotora nguva vachichera mvura mumigodhi vachichera muzvibhorani pazvibhorani apa chiri kunetsa ndechekuti vanhukadzi vanoshungurudzwa kunyanya vana vechisikana vanoshungurudzwa zvikuru tambudziko riri kutoitika nderekuti kukanzuru hakuna mazwi ari kunyatsa kubuda pakuti vatsanangurire vagari chimiro chekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura
ava vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPriesa Shumba vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7 tatanga kunzwa mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans Chombo tarisa ziru mapepa na uanasi. Kusuka parizu no vanu wari kuda kubetsera wa jobs kala ne mari kuti varapiwe vanoti vaunganidza mari inoita zviuru zvitatu zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti United States $3,490. Mari iyi inonzi ndeyekubetsera vasikala mukurapwa kwavo vari mujeri. Newsday rinoti vana vana vemhuri imwe chete vakafa mushure mekurohwa nemheni. Mvura yakawanda iri kunaya zvikuru munyika kutanga nemusi wesvondo uye ichiparadza zvinhu. MuNewsday makare hurumende inoti chirwere chekorera chiri kupararira zvinotyisa ichiti vanhu vafa vave zana nevatatu uye vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemakumi matatu kana kuti 5,030. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
magadi magadi pa tutu seven asimba lewa shamara lediwa na diwa aiwa awa wana wana lezano pf wasadaro tukutambura viduwe zuru apo wakati janya itambanyo kana wachawamu wakati kamuchila nyo kushandisa zinu vatu wachitoti wababuliti mamema za SCCC kona asezo yanyo kwa itamba nga wazungo tezele wawasezo wakaitwa yupaya wakaitangiza nga waite nga wajisi uwa mamema za hacha sereji yayo kabuli kayende nga wajitele utamba yoyo sikuto wana kwa wakaita wa mtenda kote chino kamchila chunenge wa ufika aya hee nga wabuliti please wabuliti tukutambura tukunga soso ni mrumu
Mtenda, mtenda. Rikola wano nyoro watsamba na nyori mkuru wa Santefo. Tu wakasika kutuwapa matsamba ujiye ya mchadewe mpambia mendi. Plazu boto zuisa shoko mangwana kuzeki kutitane mama. Makanzi na nema MP ya zingwa takuda zesaru zoitua zitu kwe mapremari ya poza. Pazitina kawari kole wese. Kwete kuita kumbo nyengera kurumo chifuri zira nono. Shambo nakaka zili kwa 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 shuga kwa kwa sauti za kwa waka. Ya, dozo nita upenizo.
Iyo tupusi chile kada utara na shayo ni sanu pio. Isita ziru kumbula na jokli kwete urumende mbata nizwa. Dozo kwa utitangira last time. Atukua zisi ni sana pia sushushu kuta urumidi mbata nizuwa urumidi mbata ndondesi nga tumbulisha chose kana maelisi na jizukuru wanga zukuru kana shakuli kana shakutawara na nga season pia itungi kitiri another election kukuwara uundu yi mzara ayinose na ayini uundu yukuru wanafuti saka ashiri nani panu wafi kana nashuwa nishara ufa nishara mwuzo una urumidi kutiripweja ayina chari kuita Sini tuli nani, tani pale kutuwa iti urumendi mbata nzuwa, urumendi mbata nzuwa desu nga tumboli. Nitu urumendi mbata nzuwa nupa kutuwa watunga miri wafi. Saka, ndula tisanga farini.
Masura se studio se se. Mawane rangu, nangu report kekisi tibuzi mbaku takata hapa. Abubu, baka rikoliwa, ma MP yao, doba tumavo uyuwo, atuwe ndiweza, anu pia. Kanyura wotamba kutuwana nikinana nindi waka pila suku nchukwe mtemo saka zongo ripoli tiki wanu waji masikono wakubaka nyika masiko kwa nipoli tiki nani basa rose kwenye kutika na konti wangu fanyo nema sanction ma sanction haya aliku nchukwe mtemo atikutika na konti kutu awo lupu shini wanoti chongai asisu kama tisaka subata asi isu ati gili jisu te itambura nendara iwa jingita saka politics zao atishande jini beto jimapato ose anasu anu ziwe
makadi pastudio 7 makadi kumu ndimbuchwa gao mwana wa sisu wangu anonzi munashe njanji kana kuti munashe taguma andina angu picture yake mwana wangu iye mwana wa sisi wangu amai vake vanonzi Magadalene Chaguma akaenda mwana iye kudhara amai vake varikungomutsvaga asi kuzikanwa kunzi aripi saka ndokumbira uyo pano pa studio 7 kana marateerera audio yangu iyi ndibatsirewo mushambadze ndikutsvaga vanonzi munashe njanji kana kuti munashe taguma baba vake ndeveka mutoko amai vake anonzi Magadalene Chaguma kana pane anomuonawo ndikumbirawo anondibata pa 065-985-9452 ndikudzokorora zvakare 065-985-9425 ndo namba dzandinoshandisa kana pane anoziwawo iye munashe njanji kana munashe taguma tapedzera kumuona kwarusape ndingaigara
mu
Ido dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana mashanu vanonzi vafa mushure mekuputika kwechombo chehondo pacharova chimwe chipatara chiri muGaza. Vakuru vePalestine vanopomera mhosva pamauto eIsrael, asi mauto eIsrael achiramba izvi achiti chikwata chePalestinian Islamic Jihad chakaparadza chipatara ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari munzira kuenda kuIsrael kwavanotarisira kuita misangano nevamwe vatungamiri venyika dziri munharaunda yeMiddle East. Nyanzvi mune zvematongo venyika Dr. Frank Guni vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neIsraeri zvekubhomba chipatara inova nzvimbo pasi pemutemo wehondo wepasi rose kana kuti inonzi international law, kukanganisa kana kutyora mitemo yehondo aya anonzi war crimes, nekuti chipatara inzvimbo inenge ichitarisirwa kuti vanenge vakuvara zvisinei nekuti vari divi ripi rehondo ndoko vanenge vachikwanisa kunorapwa. Saka kubhomba kwakaita Israel chipatara chemaBaptist kana kuti cheAnglican Church chinonzi Al-Ahai kwakauraya vanhu vanodarika churu kana kuti more than 1,000 dead, kukakuwadzawo vanhu vanopfuura 900 vanga vatsvaga upoteri panzvimbo iyi. Sezvamunoziva, Israel yakataura kuti vanhu vabve kumusoro kweGaza Strip vaende kuzasi.
Zvino Dr. Guni, vanhu vari kukwanisa kutizira kwavakanzi neIsrael vatizire here?
Vazhinji vari kutadza kusvika kumuganhu neEgypt kuboda reRafa, nekuti nzira dzekufamba nadzo dzakabhombwa, dziri kuramba dzichibhombwa neIsrael. Vamwe vachibhombwa vari munzira vachienda kuboda ikoko. Saka vanhu vaakutsvaga nzvimbo dziri dzavanenge vachifunga kuti dziri safe, dzinosanganisira zvikoro zvinoranwa neUnited Nations, dzinosanganisira zvipatara. Zvino kana zvipatara zvaakubhombwa, vanhu vachifa, kunyika dzekumadekwero dzichiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira, hakusichiri kuzvidzivirira uko, kwaakungouraya vanhu zvisina tsaruko, zviri kunze kwemutemo wehondo, kaya tinoti war crimes and genocide, zvinhu zvisina kunaka.
Saka America nemadzisawira ayo vangazvifambisa sei apa, Dr. Guni?
America neshamwari dzayo ndoo mukana wekuti tichimira pamwe chete tichitaura chokwadi kuti aiwa kwakupfurikidza mwero. Uye tinoona kuti zvakaitwa neIsrael izvi zvinoomesera vaBiden avo vakanga vari munzira kuenda ikoko kuti vanotaura navaNetanyahu kuti pave nerunyararo nekumiswa kwehondo, uye kuitira kuti rubatsiro rwuende kunobatsira vanhu vari kutambura muGaza Strip. Kune rubatsiro rwakawanda chaizvo rwakamira kudivi reEgypt rusingakwanisi kuti rwupinde muGaza Strip, nekuti even Egypt ikavhura bhodha rayo kuti ipinze rubatsiro urwu, Israeri nerimwe divi uku inofanira nge yavhurawo kuti rubatsiro rwurwo rupfuure. Israeri iri kuramba kuti chikafu, mishonga kana mvura zvipinde muGaza Strip, nekuti iri kuti iyo iri kuda kurwisa matororo eHamas. Asi taakuona kuti yakungouraya vanhu nje zvavo.
Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe anozvitakabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri 91. Kurudziro yekuti bvunzo dzeGrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika kwokonzera mutauro. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.